tamba I da kaiwana zuro kiti taura kuti pane dispute iku Apex Council pakati pe Apex Council ne PFA saka minister mutsabai raitaura kuti iyo havagoni kutaura nesu asi kuti vari kuti advise kuti deta mbogadzirisa dispute iyoyo nokuti havadi kuonekwa sokuti vane dira vakarerekera makakatanwa avari kutaura kuti ari Apex Council imomo.
Imiwo gakava riri kutaurwa namai Matibenga iri ririmo here mu Apex Council menyu?
Kutaura chokwadi hatiri zivi gakava. Munhu ari kutotanga kutotiudza nezvegakava iri ndivo mai Matibenga. Isu pachedu tanga tisingatombozivi kuti pane gakava kana kuvanyorera kwatakaita takangovanyorera taita semazuva ose kuti kana tanyorera kuna minista wedu uchatipa nzeve kuti atitaurire kuti zvinhu zvakamira sei saka tatokadzi kavo kuva kuti kune imwe Apex Council zvotoita sokuti kune imwe Apex Council yatatisina kumbobva nezvayo.
Matanho apa hamuchatorawo panyaya iyi?
Tichadana musangano wedu asi kana tikasadana musangano tine chirongwa chokuti kuda pazuva ramangwana tichataura nokuti vanhu vose tanga vapa tsamba iyi vari kutipa feedback yekuti vatiudze kuti vanofungawo sei nazvo asi sokuona kwedu mamembers ese eApex Council maunion wose aratidza kusafara nemaitiro aminista awa saka vativo tizodana press conference tipe position ive yatinogona kusvika kubva pa nezvinenge zvabva kumaunion wose ari kutaura nezvenyaya iyeyi kwatiri ini semutungamiriri nevamwe vatungamiriri veApex Council tichazopangana toona kuti totora matanho api kuti minista vataure nesu nokuti isu chetinongoona chete ndechekuti minista vataure nesu nokuti nguva yekuti avataure nesu yakwana iko zvinezvi kune budget inoda kuitwa kune mapre-budget consultations anoda kuitwa kuti titaurevo isu sevashandi saka tichagara pasi toona kuti tingavaona sei.